Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran. Zvichitevera gwaro richangoburitswa nesangano rinoona nezvekushandiswa kwenuclear reNuclear Atomic Energy Agency kana kuti IAEA, mukuru wesangano iri vaRafael Grossi vakaudza board resangano ravo kuti Iran haisi kuita hurukuro navo panyaya yeurongwa hwayo hwenuclear. Nekudaro vanoti IAEA haichazive kuti Iran yasvika papi paurongwa hwayo. VaGrossi vanoti kunyangwe Iran iri kuti yazadzikisa zvinodiwa nesangano rinoona nezvemashandisirwo ezvombo zvenuclear kana kuti Nuclear Non-Proliferation Treaty Safe Agreement, vati nekuda kwekusabuda pachena havazivi kuti urongwa hwenuclear hweIran huchiri hwekuita zverunyararo here sekugadzira magetsi kana kuti hwave hwekugadzira zvombo zvehondo. Mumiriri weAmerica kuhofisi yeUnited Nations International Atomic Energy Agency kuVienna, amai Laura Holgate, vati zviri kuitwa neIran zvinotemesa musoro. Amai Holgate vati sezvakataurwa nemukuru weIAEA, pane kushanda nedzimwe nyika kujekesa nyaya iyi, Iran iri kuramba yakatsika madziro ichitora gwara risiriro. Vativo Iran iri kuramba ichikwenenzvera zvirongwa zvayo ichiwedzera zvinhu zvaisingatarisirwe kunge ichiita kana isiri kuda kugadzira zvombo zvinoparadza. Vatiwo kuramba kwenyika iyi kuti iongororwe nenyanzvi dzeIAEA kuri kukanganisawo basa rinofanirwa kuitwa nesangano iri. Musi wa11 Gunyana, America yakabatana neFrance, Germany neUnited Kingdom mukubudisa mashoko ekushora Iran nekusabuda pachena kusangano reNPT Safeguards Agreement. Mumashoko aya nyika idzi dzakati Iran ikatadza kubuda pachena uye kudyidzana neIAEA ichatorerwa matano akaomarara. Mashoko andakuverengerai aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neIran.